Vaanani, avari kutumirira chikwata chevanhu vatatu, vatambirwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport iri muHarare, nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa eUnited Nations muZimbabwe vaBishop Paraju. Chikwata chavanasorojena ichi chiri kutarisirwa kusangana nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika, vamiriri veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, vezvenhau, vedzisvondo pamwe nevemamwe mapoka. Vamwe vari muchikwata ichi ndaamai Mary Robinson, avo vaimbove mutungamiri wenyika yeIreland uye vari komishina weUnited Nations anoona nezvekodzero dzevanhu, pamwe navala kada Brahimi avaimbove gurukota rezvekunze kwenyika yeAlgeria uye varumiriri weUnited Nations. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kusvika kwaita chikwata ichi kunoratidza kuti munyika mave neshanduko, sezvo vanasorojena ava vaimborambidzwa kusvika munyika nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaNgwenya vanotiwo vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kutaura chokwadi kana vachisangana nechikwata ichi, sezvo chichasangana nevanhu pamwe nevemasangano vakasiyana-siyana.
Ndatokuona kwangu inini vachapiwa mamiriyo ezvinhu kana vachinyatsosanura vachibatsira kuyananisa vange vachiziva kuti mapicha acho abva kune mapato ese ari kuitikana.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevechidiki rePlatform for Youth Development Trust Batlaris Maduku vanoti vanofara zvikuru nekupinda munyika kwavaAnani nechikwata chavo.
Tiri kufara chaizvo nekuuya kwaita vaCovenant nechikwata zvavainacho chatinoti chikwata chemaElders. Zvinotaridza pachena kuti Zimbabwe yaramba iri paspotlight. Tiri kuona nyika zhinji dziri kuuya dzichitarisawo kuti mafambisiro atipesarudzo dzedu seZimbabwe ari kuendesawo zvakadii nedzimwewo nyika dziri muAfrica uyewo nedzimwe nyika dziri pasi rose. Ndoona chiri chinhu chakanaka nekuti iyo vari kutaura nezvesarudzo kubvira pana purezidendi vamunangagwa vari kuti vatinge tine sarudzo dzakajeka free fair and credible. Saka kuti zvinge zvichiitika izvozvo hatingazvitendi nekuti tokuona kuti panguva tasvika apa tasvika musa 30 July zvakaona zviri kutaurika zvinobva kuti ZEC yakamira sei mabalot papers campaigning environment yatoti election climate zvese zvinodawo kuti zvinge zvine ari kuzvionawo.
Mashoko ava Maduku aya anotsigirwa nemumwe mugari wemuHarare vaBramson Chitaunike avanoti kuvemunyika kwavaAnani nechikwata chavo kunobatsira nekupa njere pakupesana pavepo pakati peZEC nemapato anopikisa. Chikwata chavanasorojena ichi chakamborambidzwa kupinda munyika muna 2008 navaMugabe apo chaida kuona mapararo akanga aita zvinhu munyaya dzeupfumi uye kutambura kwaiita veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jonga Kandemire.